Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 15th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the state of the health sector in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the critical shortage of drugs in Zimbabwe.
Zimbabweans have questioned Vice President Constantino Chiwenga's move to seek medical treatment in neighboring South Africa when the country is facing serious shortages of drugs in state hospitals. According to the state-controlled Herald newspaper, Vice President Chiwenga is receiving treatment for injuries he suffered in a bomb blast at White City Stadium in Bulawayo at a ZANU-PF rally before the July 30th harmonized elections.
This move has actually infuriated Zimbabweans who say Chiwenga and other state officials should always seek medical treatment in the country and not outside Zimbabwe in order to experience what they are facing whenever they visit state hospitals.
The country is facing critical shortages of drugs for curing some ailments, including cancer, tuberculosis, high blood pressure, diabetes, and several others. Pharmacies in Zimbabwe say they need at least $45 million to retool in order to import some of the critical drugs that are in shortage.
More than 90% of drugs in public hospitals are supplied by donors, while private pharmacies mostly rely on imports. Some of the donors are the United Nations Children's Fund, the United Nations Global Fund, United States President's Emergency Plan for AIDS Relief, and the United Kingdom's Department for International Development.
So if you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again,
001-202-619-2077.
Not drugs, it's not Dakar.
No.
No.
Yeah.
Yes.
Amapilisi?
Yes.
Ngazilapha sikhuluma amapilisi ekensa, amapilisi tuberculosis, okuthi
amapilisi omzimba.
Omzimba. Yeah, ukuthi umuntu aphile.
But you know some people if you say drugs they just think ukuthi uri kutawura zimwe.
Ezindebeleni ama drugs izidakwamiso.
Ndizozo.
So asikhulume ngezidakwamiso.
No.
Yeah. So zvikandaba kunjalo ke lamhlanje sikhuluma ngakhona kokuhlupaya kwele Zimbabwe. Siyabona ukuthi abantu abanengi bakhala ngokuthi ke akula amapilisi ukuthi abaphilise phela. Lapha sikhuluma ke ngama-drugs anjengo lokho ukuthi kulungisa abantu emzimbeni, nqabe le igcwala lengculaza, icotrimoxazole, yena le kuthiwa ayisekho. Kuzobuya ke lokunye okuthize ukuthi nxa umuntu ele-high blood pressure, umuntu ele-cancer, ele-diabetes, amaphilisi wonke lawa, kuthiwa uthwala nzima uze uwathole. Kambe kwenzakalani kule Zimbabwe? Siyabona ukuthi isikhathini esiningi nxa abantu abakhulu ku-government begula bahanjiswa kwele South Africa. Siyabona u-General uConstantino Chiwenga yena ngumsekeli kamongameli ukhona ngale ke kwele South Africa lapha elatsho khona. Sizwile ke umnumzana George Jaramba oku-President's Office ekhuluma ngokuthi ongani kukhona ikuthi umnumzana Chiwenga walimala ngesikhathi kubhonjwa laphana e-White City. So ke uthwalele khona ngale ukuthi bamkhangikhangele ukuthi hayi ungani uright. So singazi ukuthi ubona njani mtabalonifoyi.
Ndivyozvo Gibbs. Nhasi vadiwa vateereri nevatariri tiri kukurukura nenyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano munyika. Kazhinji nyaya dzezveutano nezvimwe zvinonetsa hadzingoperera ipapo. Zvinenge zvichibva kana kumatambudziko anenge akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi. Saka tiri kutarisa kuti zvii zvikonzero zviri kuita kuti munyika munzi hamuna mapiritsi, hamuna mishonga inodiwa. Zviri kuitawo zvakare kuti vamwe vakuru vanenge vaine mikana yokuti vakanga vanzwa miiri isingaite zvakanaka kana kuti ichidzimbikana vanoenda kunze kwenyika kunorapwa. Tinonzwa iye zvino kuti mumwe mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari muSouth Africa mavanga vachitariswa nyaya dzeutano zvichitevera kukuwara kwavanonzi vakaita pakaputiswa bombu ku White City Stadium takanzwa zvakare kuti vane maronda avari kurapwa kana kuti vane urwere wakakonzerwa munguva yehondo hanzi zvakaitikira unonzi kwachiduku kuwedza uko makore 38 oroso apfuura ndo zvimwe zvezvinhu zvavari kutariswa kurapwa izvozvo kuSouth Africa asi veruzhinji vari kuti kana paine zvinhu zvakaita saizvozvo vanodii kungotariswa munyika kana nyika yakanga iine zvinhu zvayo pane kuenda kunorapwa kunze vamwe vofunga kuti ndofunga ndosaka vakuru vari muhurumende vasiri kutora matanho ekugadzirisa matambudziko nenyaya dzekuti vanenge vachingoti vakarwara vanokwanisa kumhanya kunorapwa kuSouth Africa asi hanzi nevamwe vana chiremba vane ruzivo hanzi aiwa nyaya yekuti munhu anosarudza kunorapwa haine nekuti ari muhurumende here kana kuti ari kupi iwo wakanzwa kuti miri yako haisi kuita zvakanaka unosarudza kwaunokwanisa kunorapwa saka vanenge vachitaurawo kuti ikodzero yavo vachivenga nevamwe vatungamiri kana vakuru vakuru muhurumende kunorapwa kunze asi veruzhinji vanenge vachiti ngazviitike izvozvo munyika muine mishonga muine mapiritsi vosarudzawo kunorapwa kunze kwenyika vachisiyawo vana vavo munyika mavo vachiti anzwa kuti ndoda kuenda kunoona kuchiremba kana kunoonekwa kuchipatara achikwanisa kuenda achirapwa achidzoka ndonyaya dzatoda kuti kurukure tiudzei kwamuri kuti zvinhu zviri kufamba sei matanho muri kwamuri kutora ndayapi yekugadzirisa matambudziko tinonzwa kuti tina Dr. Fortune Nyamande vanove mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vari kunonzi kuUmia kuSweden makadi vanyamande
makasimba here vakandimisa
aiwa ndagona here zita renzvimbo iyo inonzi Umia kana Umia
Umia ndizvo
aiwa nokuti mamwe mazwi kaunopedzisira wakudimuka ririmi uchida kuti uri daidzire rinyatsobuda aiwa tinotenda kuti makwanisa kupinda pachirongwa Dr. Nyamande tiri kuona sangano renyu nemamwe masangano maamuri pamberi kana kuti muchingori pamberi nenyaya yekusimudzira kodzero dzevanhu kuti dzinge dzichitariswa munyaya dzezveutano zvii zvamungataura nemamiriro akaita zvino munyaya dzezveutano pari nhasi
ndizvozvo sangano redu donzvo raro resangano redu kumeka sure kuti tinorwira kodzero dzevanhu kuti vanhu vese vawane utano munoziva bumbiredu remutemo pasection 76 rinotaura kuti muzimbabweni woga woga ane kodzero yekuti awane utano hwepamusorosoro saka iri zviri kuhurumende kuti imeke sure kuti munhu wese anonzi muzimbabweni anofanira kunge achiwana inonzi the right to health. Takatarisa zviri kuitika muzimbabwe parizvino tiri kushishikana zvikuru nesituation kunyanyanya yemadrugs yemushonga semataura amanga muchiita ichokwadi kuti mafamasi akawanda muzimbabwe both ari mugovernment neari kuprivate haana mushonga pane ane mushonga acho akawanda acho vari kuda kubhadharwa nemari iri in foreign currency and isu semazera atinoita mazimbabweans akawanda havasi kutambira mari dzavo dziri in foreign currency saka zvakonzera kushushikana zvikuru muvarwere zvakonzera kushushikana zvikuru kune even avo vari kuchengetawo varwere muzimbabwe nekuti havasi kukwanisa kunge vachiwana mushonga nenguva kana kuwana mushonga the right drugs hama dzinofanira kupuwa vanhu vari kurwara tinoonawo zvekare kuti besides nyaya yemushonga madrugs atiri kutaura but tingati pane zvimwe zvakawanda zvinopfuura mushonga for example mumalaboratory mune matest anoda kuitwa panoda machemicals panoda mareagents anoita kuti vana mascientist edu malab scientist vakwanise kuita matest avo zvine unyanzvi machemicals iyaya ari kuda zvekare foreign currency haisi kuwanika tinoonawo zvekare mamedical aid societies mamwe vakambenge vatoburisa manotices vachiti vave kuda kuti vanhu vabhadhare pamwedzi pamwedzi neforeign currency although hatisati taona zvedu medical aid yati yazviinforcwa asi takanzwa makuhwa akadaro iyayo so zvinova zvinhu zvinotishungurudza zvekare isu seZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kuti zvese izvi zvikaramba zviri kuenda nemaendero azviri kuita ayaya tichitaona kuti veruzhinji veZimbabwe vachakundikana kunge vange vachiwana utano hwaunokodzera utano hwakanyorwa mubumbiro remutemo uye utano hwakabvumirana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika muma international human rights instruments.
Aiwa, thank you so much Dr. Nyamande. I think Gibbs can probio kuti mungorowa zvimwe chete nechirungu handizi nendebele kuvese.
Yes, so we see Dr. Nyamande that there's a critical shortage of drugs in Zimbabwe, and here we are talking of drugs like you know, some that suppress you know, AIDS kind of stuff, and then we've got some other drugs that are related to diabetes and others. What is the core you know, issue surrounding this kind of shortage?
Yeah, it's indeed true that we have a crippling drug shortage in Zimbabwe. As you have rightfully mentioned, we, you know, with general deficiency in most essential drugs. We, you know, people are failing to access drugs for hypertension. People are failing to access drugs for cancer, diabetes. I heard that some drugs and, you know, some materials which are used for dialysis, they are also out of stock. So most people with chronic conditions are failing to access medications on time. They are failing to access the right medications also. We've also seen even, you know, shortages of basic things like, you know, cough syrups, painkillers, some things which are so basic, you know, that we wouldn't expect them to be short supply. You know, I think, you know, I would refer to the Constitution of Zimbabwe, which says that every Zimbabwean is entitled to the right to health, which means that states should put in place measures to guarantee that everyone enjoys the right to the highest attainable standard of health. And, you know, when people cannot access painkillers, when people cannot access just basic antibiotics, I think that on its own shows that the right to health is seriously under threat. And as the Zimbabwe Doctors for Human Rights, we engaged the Minister of Health, Dr. Obadiah Moyo, and we managed to have a successful meeting with him last week. And part of the resolution to the meeting that we jointly held with the minister, we agreed on a framework where the government, through the RBZ, then came up with a plan on how they're going to increasingly avail foreign currency for procurement of drugs. But let me say that whatever they promised even in that meeting still falls short in terms of the national requirements as far as procuring drugs from outside the country's concerned. They said that the RBZ is going to avail $6.7 million dollars against a backdrop of about $29 million US dollars. So we actually see that whatever was availed by the RBZ to date is still a tiny drop in the ocean. And, you know, in the long run, I think we need to sit down as a country and say, can we keep on importing painkillers from India? Can we keep on importing antibiotics from India, from South Africa and other countries? When we've got the right people with the right expertise, we've got a very highly reputable pharmacy, you know, school of pharmacy at the University of Zimbabwe. We've got, you know, so we've got highly reputable scientists in Zimbabwe who can produce these drugs in our country. And so that we'll be able to do away with this whole business of importing drugs from outside the country. So I think this requires long-term planning on the part of the government. It needs to sit down and come up with a strategic plan on how progressively we can start manufacturing most of the drugs that we need in Zimbabwe so that we do away with these ups and downs that we have persistently seen over the years because of foreign currency shortages.
Thank you so much, and stay on the line. So there you are, Chonga.
Yes, Dr. Nyamande, takaona wo shondo rapera sangano renyu richiburitsa gwaro kana statement ya maikurudzira hurumende kuti itore matano mukaipa maawa anokwana kuita 72 muchiti kana ikanga isina kutora matano maizokwira kumasangano anoti Zimbabwe Human Rights Commission, ku African Human and People's Rights Commission nemamwe masangano ekunze. Pane zvati zvaitika here panyaya iyo?
Tinotenda nemubvunzo iwowo. Ichokwadi, boka redu rakaburitsa statement yakadaro nekushushikana kwaranga riri kuitika nezvaranga riri kuona muZimbabwe. tinoziva kuti sondo rapfuura nepari zvino zvino hazvina kumira mushe muZimbabwe. Saka tingatichataka kwanisa kuita takazodeidzwa na minista mutsva wehealth Dr. Obadiah Moyo tikagara navo pasi tikawirirana yatingati roadmap yekuti zvinhu zvinganormalizwe sei. Saka chimwe chechibvumirano chatakaita ndechekuti RBZ ichaburisa mari 6.7 million ichaendeswa nechimbi chimbi kunotenga maessential medicines nekunotraya kurejusa backlog yanga iri kune zvemushonga. Asi hapingati takatambira zvose zvakabuda mumeeting sezvo takaona kuti mari yaidiwa yaitosvika 29 million asi hurumende yakakwanisa kuti kusecure about 7 million kuti imbosanotenga mushonga nechimbi chimbi. Saka ndosaka muri kuona izvi pari zvino mishonga isati yakuwanika muZimbabwe, mafamasi akawanda achiri akavhara, vamwe mafamasi vachiri kuchaja zvinhu neforeign currency. Saka takawirirana zvekare tikasangana zvikafamba zvakanaka muso wechipiri o muso wechitatu kana tichaita follow up na minista toona kuti zvoni zvatakatenderana zviri kuteedzerwa here. Kana zvichinge zvisina kuteedzerwa takasiya option yedu yekuti tichaenda kumatare edzimhosva tichinomangarira hurumende kuti haisi kuchengetedza kodzero dzevanhu particularly yatinoti the right to health in Zimbabwe. Constitution yedu inopa muZimbabwe wose right to health. Constitution yati yataka adopta muna 2018 yasiyana neyatanga tinayo yekuLancaster. YekuLancaster yange isinga recognize the right to health. Constitution itsva inoti hurumende inofanira kurespecta kupromota nekuprotecta ma rights evanhu mune zveutano. Saka hurumende inotaka ndozvataida kuti maita minista na vamangudzika na vamutuli mudi kuti ngavazoti pese pavanoita madecisions avo vane obligation sehurumende yekuchengetedza right to health yemaZimbabwe zvose. Vakakundikana kudaro isu hatizezvewo zvekare kutomhanya toenda kumatare edzimhosva kana kusvika kwazvinoperera sezvo dozi redu kuri kuchengetedza utano the right to health yevanhu muZimbabwe.
Aiwa, thank you so much Dr. Nyamande. Tinotenda ramba yimiri parunare Gibbs zvanga zvichitsanangurwa Dr. Nyamande sisemu ati zvavatsanangura muchirungu murimi rwechirungu asi ndombotora mukana wayo kuyeuchidza vatereri nevatariri kuti munogona kutifonera panhamba dzinoti 001-202-619-2077 isitobva takufonerai kuitira kuti musaremerwa nemutoro wekubhadhara foni kana yatingati bhiri yeinternational. Mukati bipa tinokufonerai tokurukura kuti mupinde muchirongwa. Gibbs,
we've got some people that are following us already on Facebook. Please note that we are live streaming on our Facebook pages, VOA Ndebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. We've got Kings McGregor, who says, I'm watching you guys from Polokwane at Petersburg Hospital Campus. Thank you so much for doing that, Kings. Then we've got Tim Shabangane, who says, I'm watching you guys from Newcastle upon Tie and Way. And then we've got Jeffrey Sanyika, who says hello. We're saying hello to Jeffrey's. Then we've got Spi Chabata, who says, you guys, I'm watching you from South Korea. I think that's a long way, right?
Oh, yeah.
And then from South Africa, we've got Alphonse Chabuta. And let's see. Lazarus is saying, phone me right now, Chonga and Gibbs. I want to participate in the show. So hopefully we're going to touch some of these people. Who else do we have there?
Rega tingoona kuti pane vamwere pane vaverenga nokuti vazhinji ndikona master wataura ndiwayo ari kungobuda asi tine mutereri anzo mukoma Jackson vari parunare ndo vaita nhanga rwanze ndofunga vadawo kuri
Jackson baba kunjani?
Yes, atina vakuti.
Yes, so ndelefoni Jackson sikuzwa kuhle mfowethu.
Hai.
Anguzwa kuhle ngoba ungazanokatshana mani unganosenkonqeni. Sondele fonini baba, sondele fonini. Ye, senguzwa ke wena uthini ngakhona kwezempila kahle ukuthi eZimbabwe ungana amaphilisi zawakho ugeneral uretired general kutsho wenga khona ngakuleke kule South Africa lapha yelatsho khona. So konke khonoku kutshoni xa sikhuluma ke ngokusilela kwamaphilisi.
Yeah, of course, we have another
sizwe ngani Jackson sicela ukufonela baba sizakufonela ka test iphone yakho ngazani kachana sibili asimuzwa kuhle umnumzana u Jackson siyakufonela noma kanjani khona manje uze sizwe ukuthi kathi sithini baba Jackson kuzobuya lo baba ke undaba Dube la yothi ngifisa ukwengena kuhlelo ngangena khona manje then kuzobuya ke lo Michel Marimo wo Michael Michael Marimo la yothi ngisa South Africa bafowethu ngicela le ngifonele yeah so as we go forward I think we are going to get most of these people
I know yes. Maybe I can throw a question to Dr. Nyamande Dr. Nyamande there is an outcry over the traveling to South Africa by Vice President Constantino Chiwenga to seek medical attention. Some Zimbabweans are complaining about that, but some people say it's his right to go to South Africa. And also, let me be specific here, we are not only looking at him, also in other countries, leaders go to countries outside, I mean to outside countries to seek medical attention. But the difference maybe is in Zimbabwe, the hospitals have nothing and they are in a dire state. In those other countries, maybe their hospitals are functional, but the leaders choose to go outside to seek medical attention. What's your take here?
Okay, thank you so much. Thank you so much for the question. I think there are two issues involved. Firstly, you know, as we have rightfully said, it is every individual's right to seek medical care and medical attention wherever they want. In fact, all patients have got the right to choose a medical practitioner of their choice. And I think the Vice President is well within his rights to seek medical care wherever he chooses to have his medical care. And I think the point that we need to clarify now is that we look at the what we call health inequities. When we're talking of health inequities, we're talking of the presence of disparities or the presence of different privileges among the population as far as accessing health is concerned. So do we have health inequities in Zimbabwe? That's the question that we need to answer. So the fact that the rich, the poor, the rich, the connected, the government bureaucrats are able to access the highest standard of care from neighboring countries when more than 90% of the population cannot access services to which are of that same quality, then I think that is where the problem is. And surely the Vice President, actually, the last time I checked, he was the head of the social services cluster within government, which means health actually falls under his jurisdiction as far as supervising ministries is concerned. So had they been, you know, executing their mandate so well, I think even, you know, since the Restore League up to now, would have expected most of our hospitals to be providing the most decent care so that government officials will not be flocking outside the country to go and access care in South Africa, in Singapore, and so forth. I think we've just seen the you know, the continuance of what was happening during Robert Mugabe's time, when he would just fly even to Singapore for an eye checkup. You know, so this could be excesses on part of the state, because at the end of the day, these are state resources which are being used. If those resources can be diverted and be used to invest in our healthcare system, I'm sure all Zimbabweans, regardless of their political or social advantage or disadvantage, would be able to access what would term decent healthcare.
Thank you so much, Dr. Nyamande. Ramba ya nyumuri paru nare Gibbs. Ndobu watine mteere.
Yes, no baba kumulani ngube kumwaini. Baba ngube kunjani?
Nyapila putuli njani.
Sikuza mnandi kakhulu sibili. Kwenu njani?
Hayi mina ngiziphilele impela.
Ye, nanudaba uthini ngakhona?
Ye, mina ngithi njengoba bona abaphathi belizwe, o president bakithi, sonke isikhathi sizowuchaba elathwa emazweni ngizothwa president onje umnanga kuvedle ipoison last year sezawuthwa elathwa South Africa this year chiwe ngose South Africa umgawese elathwa eSingapore futhi nake njengoba uthwa ilizwe okwenza benze lokho ukuthi ilizwe kalila mali koke thina ke esingayitholi ngisho $10 sizakwelathwa ngathi njengoba phela ilizwe kalila mithi okwenza ilizwe lingabi lemithi yibo futhi president bethu ngokwehluleka kwabo phoke uzulu ukuthi uthi nxa isikelwa isifo esingabulaliyo ngenxa yokusolakala kwemithi ukuthi ukuthi kuphela kwelizwe phela kuphela kwethu okufana okunjengokuthi ilizwe kalila president kalila meli kakula ncedo ukuthi silama president ngendlela esithupheka ngakhona kade sengikhuluma nginje mina ngisebutswana isamba kanye ekhaya ngomathiwa kamvumeli mvunyelwa ngo-April kuphela ungabona ngihambe ngo-December nyabamfosile ngenxa yokuthi ngithi ngaze ngithi ngiye eZimbabwe ngizafika ngenzeni ngizakhulela umntwana ngifake kusithi isibhedlela kungenamithi ngizagula mina ngiye ngapho kungcono yokuthi ngibekezele khona utwana umntwana ami ngagula ngithi hayi gadani ukuba layithalibiyela hayi ngapha ngizofaka esibhedlela pho-ke ukubusa kwabo president bethu kuphi kungathi
wena ubona ngani pho-ke nxa bengasoze bephume elizweni baye ngaphi bayiparanyatwa kumbe Harare hospital kumele bayenga
bona bakithi opresident kufanele bengene khona apha epararanyatho ngelamithi khona nxa kuwukuthi akulamithi labo befe njengathi akuyenza ukuthi beye emazweni kusiya ngani ngabe le mazweni bayabaxotha bekelwatshe ezimbabwe ilizwe labo bengeke bengabulali ilizwe bethemba ukuthi bona yonke into yabo abantu abo babafundisa phecheya nxa sebegula bayaphecheya laba abantu abancindezelwa abasezimbabwe kuthiwa kabaye ngaphi bona abaye epararanyatho beyelathwa khona nxa kungelamithi kabase njengathi
hayike siyakuzwa mfowethu phose lokugcina
hayi mina okwami kuphela ukuthi amaZimbabwe wonke lethemba lokuthi bayakubona okwenzakala elizweni lokho kuthiwa idefe nje bethuna bethi bayavota abantu bakithi kabake bevula amehlo kungangcono la nxa kuthiwa kuyavotwa kungabi lo muntu oyedwa oyafaka uxaye ebhokisini abantu bazihlalele ngoba vele kuyafana lokuthi sibuswa zinyoni kusobala namhlanje nxa bona besiyakelathwa emazweni kodwa uzulu engelamali bebulala futhi ilizwe abantu beselathwa eZimbabwe besifa babulawa ngamakensa babulawa ngumkhuhlane wamathukela le nyongo yakubulala oswele loni parasete esibhedlela abantu kabayekele ukuvotela idoti lozosama president elizweni
ye siyakuzwa kakhulu ke mfowethu sibonge kakhulu ungadela kusasa Khumbulani Ncube
hayi lam niyabonga
yeah so that is Mr. Khumbulani Ncube is very angry saying that you know for the leaders to go to South Africa, Singapore and so forth it's just a betrayal to the masses because if Jongani gives us sick they go to Paranyatwa they go to Harare Hospital where there are no drugs, you know. He says the medical treatment in those hospitals is quite bad because there's nothing that they can do to you, those doctors, because of shortages.
I understand.
So he's really upset.
I can understand that. Tinemwe mtere ariparunare. Hello?
Hello?
Magadi?
Tinemwefara Magadi.
Nderimpe nyusita ndiani?
Johannes Stole.
Va Johannes Stole, Magadi iko?
Tinemwefimba Magadi iko.
Murukufona murukupi?
Zimbabwe.
Tudzewo nyaya yenyu kuti yakamira papi yatiri kukurukura ndiyo iye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano
ya icontribution andangoita asi chichemo changu chikuru chandinoda kuti maleaders edu kana zvitungamiri yavanhu munyika ngavatidze kuti hazvokwadi tiri kuudzwa kunzi vachiwenga vari kurahwa kukuvara kwakaita kuwhite city stadium pakaita bombe newhite city stadium hatina kumbudza kuti vachiwenga vakamboita muchipatara nakukuvara kutamba zvinzwa only today ndopatakuudzwa zvokunzi vakakuvara zvinoratidza zvoga kuti vanhu vane zvavanovanza havatauri vanhu chokwadi kana munhu akapara ngozi ngozi inorisa nhau dzokungouraya vanhu vasina mhaka dzavakaita musahwanidzi vanhu vavabude pachena hazvinakidzi vanofira mahara nezvinhu zvavanenge vakaita
mukoma matisitandianijohanis mukoma Stole hatigone kuti tinongedze kuti ninge akaponda munhu kana kuti akauraya munhu nokuti hatina humbo vamazuva nhanzi hatina mavhi 11 saka ngatingotaurai zvakatora nzvimbo asi zvokuti zonongedza kuti nhingi ndiye akati zvakati zvinenge zvakutoda commission iye yakasetwa up iye kana yazowana zvainowana yazivisa nyika teita kukwanisa kuzoenda naizvozvo taura henyu
zvino tinotaura nemhaka yekurwadziwa nokuti vanenge vasingazotauri vanhu chokwadi iye zvino right now vanondorahwa touza kunzi ari kundorahwa zvekuti akakuvara muhondo 37 years dzakapfuura idzi ari mu military service aidi kundorahwa ikoko yakanyanya kuabhisa mari yespeti haisi nyaya yemari yake zvose izvozvo vanhu vanenge vachitiudza vachiita sekuti vanoona sekuti vanotaurira vanhu vasina kufunda vanhu vasingafungi hore dzinotozviziva kuti iye zvino matexis atexi batibaya ndoumwe kwakuinda mari dzedu tichikuvara ndisi tinosevenza saka right now hazvino arwadzi aidi kunorapwa nguva yose asati ava vice president nemari dzake zvinoratidza kuti vane mari dzake zvinorwadza vanhu izvozvo vana sb moyo the same applies vese vanga vari kudepartment rimwe rekusecurity service but now zvinoratidza kuti pati vane abuse of fund inoitiwa yemunyika munomu nekuda kwavamwe vanhu kuti vapa zvinzvimbo zvinoratidza zvoga zvekuti even nguva yavamugabeiya ndo the same people vakanga vachiabvisa mari dzavanhu vachitoita sekuti vaitoleka kuadvisa iye mudharaomene akatobva youya zvinobva zvatitionesa pachena kuti vanhu vanongova selfish vanongoda kuguta kwavo koga nokuti zvino zvipatara tina zvana avenge clinic dziri ikoko vanodii kuita kunoraka una avenge clinic kana vachiziva kuti vanhu vostrainzana panyaya dzeutano ndo zvinorwadza vanhu vanhu saka vachigara vachitaura hatitaurirwi chokwadi nguva dzose parwara watinoti mukuru wenyika kana kuti umwe nechekuti ari mugovernment tinozoudzwa otherwise zvinhu zvavawese vanhu vachingotaura zuva nezuva pasocial media mapepanhau asi hazvitendewi kuti tizive kuti vanhu yavo kana vari vanhu vari vatoti vari mugovernment vatungamiri yanyika tifanira nge tiziva isu status dzavo kuti zvakamira sei
tinoanzirwa
isu semazimbabweans why
ndizvozvo haiwa hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira ndinofunga kuti mubvunzo wenyu uri kusvika tichanzwa vamwe vanogona kupinda muchirongwa vaine mhinduro ndimukoma Johannes Tole vari muzimbabwe tinotenda zvikuru mukoma Johannes tingotora mukana uno to remind our viewers and listeners that we are trying to reach Minister of Information Permanent Secretary Mr. Ndavaningi Nick Mangwana and Mr. George Charamba, who is the Deputy Chief Secretary of Presidential Communications, so that they can also respond to some of these questions. Mm-hmm. Yes. But Mukoma Johannes was saying leaders should learn to speak the truth. We are being told that Vice President Chiwenga was injured at the White City Stadium bombing, but we never heard him seeking any treatment prior to his South African visit. But now Zimbabweans are being told that he was injured at that incident, and also he had an injury from the armed struggle some 30-something years ago.
Yeah.
Yes, so he's saying Zimbabweans should be informed by their leaders and be told the truth. And he's saying, I think it's just the same as what was happening during the Mugabe era, where some of these officials used to abuse taxpayers' monies.
So on social media, on VOA Studio 7, we've got Valentine Love, who says, why is Chiwenga not at Paranyacho Hospital? Question mark. Right? Then we've got Majira Chitova, who says, the fact that Chiwenga is admitted in hospital shows that he is not in good health, unlike what George Charamba is saying, that he is in good health. A hospital is not a gym, according to Majira Chitova. And then we have Meluleki Spanda, who has actually identified the hospital where Mr. Chiwenga is, but we cannot say it.
Yes.
So then it is Precious Petsisi, who says, no. Yeah, this guy, of course, has got a problem. We wish him well, you know. So let him recover and we see what is going to happen.
Mm-hmm.
And then you have got Tishonipani, who says, why in South Africa? Soon after being in power, he fired nurses in his own hospitals. Now he goes for health, medical help in South Africa. What are these people up to?
Yeah, I remember that incident. Yeah. It infuriated a lot of Zimbabwe.
Exactly.
Yes, Tinam, koma pasmo chidoko. And amen, Mr. Stole, munoziva zvinhu zvenyu. You are talking sense. Ndofunga vari kutsinira kutaura pamushikana mukoma Johannes Stole. Hanzi munoziva zvinhu zvenyu. Koita effort Silver Star Chiwota. Hanzi Paranyatwa is open. Then Tommy Dera, live from Manapools. Ndoko ari kutoona ari kuita mukoma Donald Mamboma irregular Studio 7 hanzi please call me vabva vaisa namba dzavo tichaedza kufonerai mukoma asi ndofunga ndo vamwe vanhu vatiinavo pano vanga vachisitsa mashoko avo. Regai tinzondiana vatinawo parunare.
We have got Mr. Joseph Chuma, who is a central committee member of the ruling ZANU-PF party. He's based in Bulawayo. He was the MP for Pelandaba and Popoma constituency. Mr. Joseph Chuma, welcome to the program.
Good evening. How are you?
We are very fine. How is Bulawayo?
Bulawayo is a bit hot, but at least there are some promises of rain.
Wonderful. So we'll start in Ndebele. So, okay, siyabona uMnumzana uChiwenga ukwele South Africa lapha ayelatshwa khona. Kuzobuya ke owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wayejale ukuya eSingapore. Kuzobuya ke upresident wakhathesi umongameli uyemaso Mnangagwa wathi laphana ke sokule chief waya kwele South Africa. Abantu babuza Juma ukuthi yindaba abantu besiye South Africa kulokuthi umuntu aye eMpilo Hospital, aye eBulawayo Hospital, kumbe eParanyatwa, kumbe eGomo ngale eHarare. Uhamba njani Juma?
Ithemba yikho elikuzwileyo umongameli ekukhuluma konoko ukubana ake sikhangele sitheni kuhle into ezifana ngazo nalezo. Ngakho ke kunhlelo zakhe ngaphansi kombuso wake loyabauthi i-new dispensation nezinye zezinto zeze azikhangele isayo ukubana akulungiswe i-health system yethu, izibhedlela zethu, amaklinika ethu abuyele back to i-standard yokuthi nawe nxa ugulile uyakwazi ukuyangena khona welashele khona njengakhona okusizakala kuqala ama-80s isanothotha ilizwe lekumele. So yinto osekumele ikhangele and ifake phambili ngokakuthi ngesikhiwa i-priority ukuthi kona akukhangele kona nxa ngoba nxa bona bezakwazi ukuphuma so uluningi lwethu singakwenela ivele nalo ukuthi siphume sisiyadinga uncedo phandle na. So nxa sokunjalo sokuyizoba likahulumende ukubana wona make sure ukuthi wona uyaphusa sibili ubana i-health delivery system ibe yinto yokuqala qala ukuthi qala ukulungiswa sibone inguquko kwezindawo sibabone beselashwa khonapha njengomuntu wonke.
Yeah, just briefly, ask you just 1 minute. Why is it that state officials are going to South Africa, Singapore, wherever, you know, when they're looking for medical help, instead of going to Zimbabwean hospitals?
Well,
I think you are moving, Mr. Chuma. We are now not hearing you well. Your phone is cutting, Chuma. Are you traveling?
Sorry?
Are you traveling? Your phone is cutting.
I'm not traveling. I think it's
probably... Yeah, we are about to corner Scarissa Utlero. He's one of us and he's down in a black spot, eh?
Okay, but don't
we
the same spot as
the one I Yeah, I think we'll tell us the language. Yeah, 1 minute, bro. Quiet. No, I think we've got
a bad line. We have a caller, but... hello, Mukoma Notice?
Oh.
Yes, ndoda kuti mungoramba muri parunare, bata yenyu muri parunare, tingopa Dr. Nyamande 30 seconds, tingovangopindura pane zvavachitaurwa nevamwe vateereri, tingazosvika pakuti tikangano kuti vatichi vateereri. Vanyamande manzwa kuna Mukoma Johannes Stole vataura nevamwe vakumalo ndofunga vataura zvakare. Vakumbulani Ncube vataura. Munogona kungoti dimu muchivapindura.
Ya ndizozo ndinotenderana nevatauri vataura kuti vari kushishikana nenyaya yekuti hapana transparency over the health status of leaders. I think tinoziva kuti kune nyika dzimwe kunyanya even ma developed countries ma national leaders they vanofanira kunge vari transparent in terms of kuti vari kurwara nei nenyaya yekuti kubatsira kwavanenge vari kuitwa kunenge kuchishandiswa mari yenyika. So there's the accountability to pass the kind of marriage or an age and we Canada is right to go now. It's possible like one of the Chishan Summer resources locally. I see someone that took it, Samadar and Tanga, could the Tangona Zaiti Gamboya Mugabe, Gamboya end up Singapore week in, week out. Those Jerome Kundiyam Zimbabwe could see Bakure, Rumendi, Vano Floka, South Africa, and end up with the Wenika Kunorapta. Nenye kuti vakaparadza the health system in Zimbabwe.
that health system in Zimbabwe, besides being unaffordable, hakuna ziriko kuzvipatara, hakuna mishonga, hakuna ana chiremba, variko wacho havasiwewo motivated. Vana mukoti wacho variko wacho havasiwewo motivated. Standards muzvipatara zvedu hatoiti kuti kana
Dr. Nyamande ndikubatei muromo regai tingopinza muchirongwa mukoma notice vatabatira parunhare mukoma notice taurai tinzwe
yebo baba
ye kuluma baba
yebo tinzwe notice
vele indlela enzakala elizweni lethu ayi sikho lokho baba lokho mina ngisola abantu beZimbabwe abavotela obonke all this year yena lo votela uhulumende sazothi uhulumende lo ungihulumende lo ohluku uhulumende wezana uPF uhulumende wakusuka kudale lokho esenze izigigaba zakhe vela kolanceda lwenza ngaphandle kokuthi yena ukhangele yena impilo yakhetha into yokuqala akona mali badlima batshontsha imali bona thina-ke thina asingela mali sithini sihlala kwamanye amazwe kwamanje mangigula mina sitekis ebutwana khathesi ngisesibhedlela sebutwana angifiki ngikhangelwa njengomunye umuntu ophilayo ngikhangelwa ngokuthi ngoba yiforeign afike ezimbabweni ngahambe ezimbabwe ngiyesibhedlela ngiyabhatala futhi imali futhi ngingena esibhedlela last year ngabhutshelwa ngugogo wami mina osizo wagula ngathi ngesikhathi segugura wona last year ugogo wazo watshona ngisiloko sikhipho sibhadale imali empilo kusesibhedlela kunikela ncedo olunye esaluphiwa nguhulumente manje abantu bezimbabwe bastill voting uhulumente wokuthi uvelekala ngananidaba lomunye umuntu ophila ombone ehambe esitradeni ezimbabwe bazicabangela bona yikho kubona bona belokwazi futhi bona besenelisa ukusukuma baye kwamanye amazwe ngayigulu yasukuma uya khona lesingapore ngayigulu yasukuma uya e-South Africa thina-ke sithina abazali bethu abasekhaya ugogo abangakwanisi ukuhamba
Po manje kubanjwa njani konoko ke mnumzana notice
hayi vele abantu baseZimbabwe abafana mina vele ngisola bona angisoli laba abantu opresident wethu laba bakhulu bona kwalaba babusa khathesi ngisola bona abantu beZimbabwe abayiwa othi nxa ingene e-voters office efike evoteleni urhulumente osazi ukuthi urhulumente lo vele ngala ngitsho uncedo lokho wakuqala ukuhlukuluza abantu from kudala ovusuka lesi sikhathi lokho ebemvotela uyabo usuthi uvotela ba I'm going to go to the government. Kumpe sitinte ukuhulumende ngoba because uhulumende lo hayi no baba hayi hayi sikho lo
hayi sibonga kakhulu notice ungathola kusasa ba
kulungile ba
yeah so that is Mr. Notice is really complaining that you know in local medical hospitals you know there are serious challenges so he says but the blame is on Zimbabweans they always vote for ZANU-PF and now they are getting this exactly what they are facing these people when they are sick they turn to other countries and you just ignore local hospitals. So he says that's their own fault. But, so, you know but they have to have a say in the ballot box.
You know what, Gibbs? When people go to the ballot to vote, there are many things that people vote for, not only health. So maybe people are voting as ZANU-PF, expecting handouts, expecting jobs to be created, expecting medical attention, free medical attention. There are a lot of things.
Yeah, obviously, but here is somebody who's saying his own grandmother died while going to Mpilo Hospital every time, but could not get the medical attention that she needed. And so she says, he says, you know, at the end of the day, these people are using state funds in going out of the country and doing all these things. So then he blames Zimbabweans, saying, you people, you know what? You are supposed to vote in a way that he believes.
Recently, we heard that there are people who donated money to hire that plane that took.
So many things. Anyway, there are so many things in all this.
I know. You know, people are bitter, Gibson. Because if you are in a country, you expect everything to be to be readily available. But yeah. If you go to a hospital and you are told that there's no medication at the hospital, they give you a prescription to go and buy.
Yeah.
And then you get there and they ask you pay in US dollars.
And they tell you the medication is not there.
That's true.
So yes. Now I think quality.
Yeah, we have Mr. Joseph Chuma is back on the phone. Mr. Chuma.
Yes, sir.
Yes, haari gaini kwa kunetsa inirimi rwa mai vanhu vari kupopota hanzai vakana vakuru vakanga varwara vari muhurumende nemubato rezano PF imomo kusanganisira iva vachuma vanoda kumhanya kunorapwa kunze kusouth Africa kuSingapore kupi uko hongu vanhu vanokwanisa kuenda ikoko asi endai ikoko muchisiya musha wenyu wakachena zvinhu zviri right mumusha imi munoti
ichokwadi tizere dzaidzo idzo kuti Rumende in a family, but in a family, I wouldn't be in make a sure of the health system in Munomuniga in a doy that could be even a Bakura or Arava, whatever about Muno. And those are Rumende, try our president Nangawa, Yakata, would be one of the things Tabata Tarisila 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 could work that the Nevu Kurubiza in Naya is the Tatar. Nemi shonga irusha iwa muzika daremomo. Saka ndo daya kuti I think those ati fa unye tarisira sere kuti daya urumende yake manira kugadzira izvozvo kwekutanga because vanhu vakawanda for sure havagoni kuzobuda munyika kunorapa kune dzimwe nyika kana vazorwara ende ukaenda kuzvipatara uko unonzwa tsitsi chaizvo kana uchiona vanhu vechitoshaya kana mishonga yacho saka ipapo apo takashaisha. Asi ndoga ndiza kuti kwa une zvakawanda wanda zvakaita kuti tizvosvika ipapo asi kwari zvezvi it will be very very it's on the body tangoda kuti kuchidzika chikuru sana kuti zvingadziriswe ndokukurumbira.
We're having problems with Mr. Chuma's line. Thank you so much. Rabai Nyimuri Parunare Vachuma. Yes. Go ahead.
So, Mr. Chuma, people are really angry, like what you were saying. So, at the end of the day, what should happen in Zimbabwe? I guess maybe there's a solution. One of the callers was actually saying he's blaming Zimbabweans for voting for ZANU-PF. People deserve leaders that they vote for. So, do you agree with that kind of sentiment? Mr. Chuma, are you still there? So I think his line
think
is overstayed.
Line,
so,
yes.
But let's throw the same question to Mr. Nyamande. Mm-hmm. Dr. Nyamande, do you agree with this view by one of the callers that, you know, people are deserving all this because they voted for ZANU-PF. They know the color of ZANU-PF.
Okay, yeah, that's a tricky question. Maybe I would say my response would be my personal view, which is not in line with the views of the association that I represent, because as far as we are concerned, we are a non-political association, and we don't take political sides.
Yes.
But as a Zimbabwean, I would want to say that I think we seem to not have enough literacy. During election times, we see more of sloganeering, we see more of, you know, these crazy things like prayer or whatever, without interrogating the issues. People should be able to say, what does this party stand for? What does this member of parliament stand for? What does this councillor stand for? We don't seem to have that discourse. And we see the superiority of sloganeering over the superiority of thoughtful decision making. And I think Zimbabweans have been making it wrong since 1980, because I don't think they've been voting based on which party presents a better policy as far as health is concerned. You know, if you look into the previous election, I managed to went through all the manifestos for most of the political parties. I wouldn't say the ZANU-PF manifesto was the best as far as health is concerned. It was more of, you know, a continuation of the rhetoric. There was nothing new. There was nothing inspiring. And definitely, they don't have any new solution. you know, post the election. We can't expect them to come up with something new after the election. What they deliver, what they promise.
Mm-hmm.
And I think to a certain extent, we need to show that the blame is Zimbabweans, to say, did we interrogate our oath bearers as far as you know, improving the healthcare system is concerned before the election? And I agree totally with the insinuations of the caller.
Thank you very much. I think you can go ahead, Jonga.
Ndokai timbona kuti vatereri nevatariri vari kuti pa Facebook pedu, pa VOA Facebook pa Shona. Hanzi paita muteereri anonzi Muchokoto. Vamuchokoto, atisikuda zvemuchokoto panapa. Makadi.
Atinosimba makadi.
Aiwa, ndiri mupenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuBotswana baba vangu.
Taurai tinzwe nyaya tiri kukurukura ndiyo inosuwisa, inosiririsa. Nyaya yekunetsa kana kushaikwa kwemishonga munyika zvaita kuti vakawanda vange vachishayira kudzimba kana kurwara vari kudzimba, asi vane mikana vachikwanisa kuyambuka Limpopo vachinorapwa muSouth Africa nekune dzimwe nyika.
Ndizvozvo chaizvo. Contribution yangu Andrew ndichaedza kuti ive very simple, and kana ichabatsira vamwe ichabatsira vamwe.
Ndizvozvo.
Tingati zviri kuitika iye zvine zvehealth zvemishonga yevanhu. It's part of the jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle yacho ndiye yakafoira kudhara nenyaya yemaelections akaitwa zvirizvo. Ndaterera vamwe vanga vacho vaine kurwadzikana chaizvo vachiedza kupa pfungwa dzekuti hanzi election ingachinja chinhu muZimbabwe. My advice to those people is that my experience has discovered that elections don't work in Zimbabwe, especially when we still have ZANU-PF in power, because it's just a window dressing kind of thing, a cover-up. You vote, you waste your time, you waste your money and whatever, getting involved in elections. And then they just take the results, throw them away. To saratisina kana umbo kuti chataka kutira chi. Because right now, tangati tine kariro yekuti tange tina president munyowani weparty imwe anga achifanwa kutipawo gwara rimwe rekuti maybe tingadai motivated by now, but we are not. And everybody knows vanhu vakawanda chaizvo vasiri vebato reRajamisa. Kana vanhu vemuZANU-PF, they voted for Chamisa because they wanted change in leadership. It didn't happen. So my advice to those who are not fungizira kuti hanzi election ingachinja zvinhu muZimbabwe, forget it. Forget it, not during and when there's this thing called ZANU-PF. Tozoenda pane chimwe another little fact yekuti tiri kushupika zvino nenyaya yekuti mishonga yashaishiswa kana kuti mari yekuti health system ipinde panotinakira. Health system yedu takatarisa vanhu pari zvino, asi mukatarisa kumabazi akaita panike agriculture, ruzhinji rwevanhu havasisina zvipfuwo, zviri kufawo nenyaya yekushaya. In fact, zvakatogara zvichifa kudhara kubva nakare. Pane vanga vaine mombe vakavhara matanga ruzhinji kune dzimwe nzvimbo dzakati wandei muZimbabwe. Huku chaidzo handi dzinongoita maronda dzichifa. Mbudziwo hanzi dzinongofuma dzakangopusa dzichifa. All that has got to do with health. And right now kurwadzisa kwazvava kuita kuti zvasvika kune vanhu. These guys veZANU-PF, they don't care. They don't care whatsoever about Zimbabwe. Whoever is a Zimbabwean out there and inside who dreams kuti hanzi ZANU-PF really cares for people, ane dambudziko iye pache zvake. This is the ZANU-PF that I have known since 1980. I venge anybody in particular, but there's a system, there's a way that this ZANU-PF issue was made up. It's made up to destroy. They are so specialized, in destroying. Come up with anything that is good, bring ZANU-PF nearby, they just destroy it. Finish.
Mm.
And it's only until we remove and manage to destroy ZANU-PF that things will go right in Zimbabwe.
Mm. Thank you so much. Mkoma Muchokoto, Maita Basa. Regai tinzwe kuti vachuma vari parunare here vanokwanisa kunga vachipindura vachuma nare yavo hanzi yadona but vamuchokoto vanga vachikwanisa kuti vachitaura rurimi rweshona vachibva vapindurawo vachisanganisa nechirungu vari kutaurayo kuti drug shortage is a jigsaw puzzle yakabvira munguva dzemaelections chaidzo hanzi ndopakatangira nyaya yese yekuti zvakabuda musarudzo zvakapikiswa ndo pakatangira dambudziko vari kutaura kuti nyaya yemari there's no money to fund the health sector saka hanzi health system yese kubvira kuzvipfuwo chaizvo varimi vari kurasikirwa nezvipfuwo zvichidzika kuenda kusvika kuvanhu saka vari kuti inyaya inenge ichingobata haisi kutarisa kuti urwere hwevanhu chete hanzi mombe mbudzi huku vapa examples kana kuti mienzani sezvese izvi kuti zviri kubatwawo zvichingonzi zvaita maronda zvafa zvadini kushayirwa mishonga nokuti zvinhu izvo zviri kuzodzika kusvika kuvanhu dzimwe nguva taimbonzwa vanhu vachinzi vakadya mombe dzinenge dzine zvirwere hapana achaziva manje kuti zvimwe zvezvie zvirwere zvinenge zvichiwanika nekuti hakuna mishonga ivhini yekurapa kana zvipfuwo haisi kuzosvika here kuvanhu matambudziko akatarisana nenyika gesese
yes and finally we are coming to the end of the program so Dr. Nyamande is there any way out for Zimbabwe in this kind of precarious situation
yeah I think there's a way out certainly, as noted by most of the contributors to the program, the problems that we have emanate from a political crisis in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So I think the first lasting solution to solving the health challenges in Zimbabwe is coming up with a long-standing political and governance reform agenda, which will ensure that the political space is not contested, the economy starts functioning well, and a due regard is given to the health sector. At the level of the government, I think the coming in of the new minister, we expect him to quickly sit down, get down to business, look at the underlying causes of the health challenges in Zimbabwe. We need long-term investment in the pharmaceutical industry. We need refurbishment of almost all the hospitals that we have in Zimbabwe. We need new policies as far as the human resources for health is concerned. We need a multi-stakeholder collaborative approach that is quite a departure from the previous minister. We all know that Dr. Barrenyatwa was tainted in a lot of scandals, you know, the medical health society, you know, a lot of scandals. So we expect the new minister to really come in and bring order into the medical sector. But I think this cannot be achieved as long as we have not solved the governance, political and legitimacy crisis that, you know, that is still prevalent in Zimbabwe.
Mm-hmm.
We can try, but we need to solve the politics first. After solving the politics, then we sit down and solve all the problems that we have in the healthcare system. Mm-hmm. And we need to ensure that the right to health in Zimbabwe is enforced.
Mm-hmm.
The constitution says every Zimbabwean has the right to health, and the government needs to know and respect this. Failure to do so, the citizens also need to look at themselves. If you don't have health, your grandmothers, your children are going to die in the hospitals because they don't have medication. So at some point in time, the people should be able to mobilize themselves, galvanize themselves, and demand their rights.
Thank you so much, Dr. Nyamande. Gibbs, pane mwe mutereri mwe chete anonzi Gilson Madanire, hanzi MDC and ZANU-PF are both the same for refusing their supporters a right to choose the president of their choice through Congress. Mumwe ari kunyora pa Facebook yesho now.
So, so many issues around here. But we've come to the end of the program. Wish you well wherever you are. And wish to thank our guest this evening, Dr. Fortune Nyamande, and Mr. Charles Chuma, a central committee member of the ruling ZANU-PF party. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., hoping to meet you again in this program on Wednesday. Bye-bye.
Thanks also to our listeners who joined us tonight on Live Talk. Batereri, ndo vakatsigira chirongwa, chirongwa ndechenyu. Rambai muchitsigira Studio 7 kusvika meno kumberu kwasi tinoti nemizuva nezuva. Zita ndini Jonga Kandemiri, tokuonekai. Ndakamirirawo mumwe wangu anonzi Kip Stube.
Yes, siyabonga
mfowethu. Siyabonga. Zvakubona kusasa.